Makwikwi aya akapera nezuro apo Senegal yakatora mukombe uyu yarova Egypt 40 nemapenalty mushure mekunge zvikwata zviri izvi zvaita mangange 0-0 munguva yakatarwa. Egypt ne Senegal dzakapinda mufinari dzabuda pazvikwata 24 mumwedzi uyo zvikwata zvidiki muAfrica zvakaratidza kuti nhabvu yasanduka semaonero avanazi moyo veCAG Sports.
Zvikwata zvidiki zvine zvatinoti zvidzidzisa zvakafana nezvikwata zvakaita sana Gambia nana Comoros. Ana Comoros zvakatidzidzisa kuti hazvina basa nemhomo wamunawo mutambo wenhabvu wachinja pasi rose saka hakusisina zvikwata zvidiki.
Asi vatambi vemaorials vakaona fainari yeEgypt neSenegal nemimwe mitambo pazvivhiti-vhiti vari kumba mushure mekubuditswa munharaunda yekutanga. Muongorori wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati vanoti kurwisana pakati peZifa neSRC AFCON yave kuda kutanga ndiko kwakakonzeresa kukundikana uku.
Makakatanwa pakati peSRC neZifa pave pedyo namakundano eAfrica Cup of Nations kudonzerana kunobvisa gadziriro zvinove ndizvo zvimwe zvezvinhu zvakaitika. Vakomana vedu voenda kumakundano eAfrica Cup of Nations zvinogona zvekare kunge zvakaita kuti vatadze kutamba zvakanaka.
Vamanyati vanoti gadziriro iyi inofanira kutanga iko zvino nekupinza pasamurairidzi mutsva zvichitevera kuenda kwaNomen Mapeza. Matoko aya atsinirwa nemurairidzi wevabati vepagedhe veZPC Kariba Chenjeraidhue anoti SRC neZifa dzinofanira kugadzirisa daka radzo iko zvino kuti gadziriro yeAFCON 2023 itange. Dube anoti makundano eAFCON 2021 nekukunda kweSenegal zvaratidza kuti gadziriro yakakosha kana muchida kukohwa pakuru.
Tirikudzidzawo kuti chakakosha ipreparation kugadzirira gadziriro yakakosha zvikuru mukagadzirira zvakanaka nemuwo munova netournament yakanaka.
Aigove nyori mukuru weZimbabwe Basketball Association vatendai Jakarta vanoti Zimbabwe inoda murairidzi wekunze kwenyika kuti ibudirire.
Hatingaende mberi tisina foreign coach, saka isu Zimbabwe tinofanira kudzidza izvozvo kuti bhora redu rive rinoenda mberi.
Asi munyori wezvemitambo wenhabvu vaAdmai Muimeke vanoti hazvina basa kuti murairidzi uyu anobva kunyika ipi asi kuti ane ruzivo here.
Foreign coach kana local coach zvingori zvimwe chete, but again macoaches afanira kunge achiita se achikuwawo futi time yekunge achinge ane nguva yeZimbabwe yacho, kwete kuti munhu anopiwa team just like a week kana kuti just 2 weeks kunzi atraine team. Hazvinoko zvinotisvitsa izvozvo.
Vamuimeke vano Zimbabwe ine vatambi vakawanda vane tarenda zvekuti vane chivimbo chekuti zvinhu zvikafambiswa zvakanaka maorias anenge ari kuAFCON 2023. Makundano eAFCON 2023 ari kutanga mwedzi uno nezvikwata zvisina mbiri, asi Zimbabwe ichapinda munhandare muna kurume kurwira nzvimbo yekuenda kumafainari aya. Zvichakadaro makundano enhabvu munyika eCastle Lager Premier Soccer League ari kutanga nemugovera. Makwikwi ePSL aive amiswa kuenda kuhorodhi yekisimisi pamwe nekupa nguva kumakundano eAFCON 2021. Zvakamira zvakadai vachangosarudzwa semutevedzeri wemutungamiri weHighlanders vaFiso Siziba vavimbisa kubatanidza mhuri yeBhosvo pamwe nekubatsira kuti Bhosvo ikunde. VaSiziba vakasarudzwa mukupera kwesvondo pamwe chete navabusani Mutombeni avo vave mubati wehomwe. VaSiziba nevamutombeni vauya panguva iyo Bhosvo yanga iri pamusika kusimbisa chikwata chayo chemwaka uno. Mukuru wekumahofisi ePSL vaKennedy Ndebele vakazivisa kuti vari kutanga nemitambo yakamiswa gore rapera nemhaka yeCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.